FIFA yakamisa Zimbabwe kutamba nhabvu yepasi rose gore rapera ichipomera hurumende yavaEmmerson Mnangagwa kupindira munyaya dzenhabvu munyika kuburikidza nesangano reSports and Recreation Commission. Sachigaro weSports and Recreation Commission ndiva Gerald Mlotwa avo vakadzinga bhodhi reZifa raiva navaFelton Kamambo saSachigaro vachiti raiita zveuori. FIFA yakayambira hurumende kuti idzose bhodhi ravakamambo kutadza kwayo Zimbabwe yaizodzingwa munhabvu yepasi rose. Vamulotwa nebhodhi ravo vakaramba vakatsika madziro izvo zvakapa kuti FIFA iburitse Zimbabwe munhabvu yepasi rose. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe haikwanisi kuwana mari dzinobva kuFIFA dzinotarisirwa kushandiswa mukuvandudza mutambo wenhabvu uyewo nyika haikwanisi kupinda mumakwikwi enhabvu ane chekuita nedzimwe nyika. Vakamambo nevamwe vavo vanoti havana kana kobiri ravakashandisa zvisiri pamurau. Mumwe wechidiki anobatsira vatambi kuwana zvikwata zvekutambira vaClinton Matiza vanoti kumiswa kwakaitwa Zimbabwe kungafananidzwa netsangamidzi inorapa asi ichivava.
Kupinda kwakaitwa hurumende zvakaita maitiro asiriwo sezvo FIFA isingazvibvumire pati zvaifanira kunge zvakaitwa kuti tive nenguva yekugadzirisa mastructures edu nekuona kuti tingaimprove sei bhora redu. Bhora rinori kubva padzoka PSL mastandards ebhora adzoka panzvimbo iri nani ari kuita achitokwira. But zvazvakashatira ndezvekuti maplayers edu isusu haasisina mukana wekuonekwa kunze kwenyika.
Mutori wenhau wechidiki zvekare achiongororawo nhabvu Lawrence Mangenje anoti Zimbabwe iri panguva yakaoma.
Avo vanofarira kuti vaZimbabwe vachitamba bhora ramangwana vanova vechidiki vanoonawo ramangwana ravo risina kujeka nekuti bhora redu harina kwari kutoenda kana tine zviramo zvakaita sanizvo. So idambudziko guru chaizvo nekuti dai zvaibvira vanova ivo ndivo vanomeka madhisizheni panyaya yebhora remunomo dai vangoda zvekuti vangotaurirana bhora razvakaita nesinai.
Asi imwe nyanzvi inoongorora nhabvu vaHope Chizuzu vanoti kumiswa kweZimbabwe neFIFA kutamba nhabvu yepasi rose hakumisi kuti mutambo uyu uvandudzike mune vechidiki.
Madivision S1 to 5 ari kutamba saka hatingati isusu development yevana hapasi sina nokuti National Association haidevelope bhora chainongoita inobranda bhora pakutamba manational competitions anenge ari under the spotlight of the international public.
Asi Mangenje anoti haawirirani nemaonero avaChizuzu.
Kutambwa kwemadivision nekutambwa kwePSL haisi development. Zvinonzi development grassroots football. Ende kana FIFA isiri kuunza mari grassroots development hapana development zvaichiti nekuti junior quality yese inenge iri pasi.
Mumwewo anoongorora nhabvu munyika akazvimirira vaMartin Changachirere vanoti vatambi vebhora havana mikana yavanowana kana Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika.
Kutambira national team yako kana kuti kukwidza uri mumaclubs atinochaya CAF intercontinental competitions zvinoimprova talents emaplayers zvichipo mukana wekuti vaonewo imwe mari zvichipo mukana futi wekuti vaonekwe kuti vatambire dzimwe team o kunotambirwa kune mamwe maligi dzimwe nyika.
Mukuru weSports and Recreation Commission Muzvari Eltanengo Masha vanoti vechidiki vasaora mwoyo nekuti pane hurukuro dziri kuitwa pakati peZimbabwe neFIFA kuti Zimbabwe idzokere munhabvu yepasi rose.
Pane zvinhu zvatiri kufanira kuita kuti tione kuti kudzokera kweZimbabwe kuri sustainable. Hatingaregedzi bhora richitambwa nekumanejwa nekuadministratwa in this way. Takatoitira ivo vechidiki kuti vazogona kutamba mutambo in a level playing field that has access and gives them access to a lot of opportunities that is properly administered.
Muzvari Nengo Masha vanoti hapasati pava nenguva ingatarisirwa kuti hurukuro neFIFA dzichapera riini uye sei. FIFA ine nhoroondo yakareba yekusadududza pamatanho ainenge yatora kunze kwekuti hurumende dzenyika dzinenge dzamiswa kutamba nhabvu yepasi rose dzabvuma zvinenge zvakatarwa nesangano iri. Kenya iyo yakambomiswa kutamba nhabvu yepasi rose yakazobvumidzwa neFIFA kupinda mumitambo iyi gore rapera mushure mekunge hurumende yemukenya yadzora bhodhi renhabvu yemunyika iyi. Izvi zvakaitikawo kuNigeria iyo yakambotsika madziro ichipikisa zvakanga zvatarwa neFIFA asi ikazopedzisira yaita zvaidiwa neFIFA. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.